manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chikumi 17 2020 Makateerera ku Studio 7 nevhenjuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika wakakwira nezuro kusvika pamazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete kana kuti 391.
Zano rakatora ndiroro rekuti taramba 50% increase COVID-19 tichaitora allowance iyoyo asi nyaya yemasalary iri kuenderera mberi.
Vashandi vopindura padano rehurumende rekuwedzera kwainoti yaita mioro munguva yekurwisa chirwere cheCovid-19. Vana mukoti vanoratidzira vachiti havasi kufara nekudimburwa kwaitwa mari dzavo dzemihoro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika wakakwira nezuro kusvika pamazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete kana kuti 391. Izvi zvinotevera kuwanikwa kwevanhu vana vakadzoka kubva kuSouth Africa vaine chirwere ichi. Vanhu vanosvika mazana matanhatu vakavhenekwa nezuro kuti vane chirwere cheCovid-19 here kana kuti kwete. Vapona kubva kuchirwere ichi vasvika pamakumi matanhatu nevaviri uye vashaya vachiri vana. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pamamiriyoni masere nezviuru mazana maviri nemakumi masere nezvitatu kana kuti 8,283,000 uye vafa vadarika zviuru mazana mana nemakumi mana nezvitanhatu zvine mazana mashanu nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 446,537. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri negumi nezviviri kana kuti 2,212,000. Vafa muAmerica chete vadarika zviuru zana negumi nezvipfumbamwe kana kuti 119,000. Mushure mekutenda kuti munyika musisina kugadzikana, hurumende nhasi yawedzera vashandi vayo mari nezvikamu makumi mashanu kubva muzana zvemadhora emuZimbabwe kana kuti 50% uye ikati vashandi vanenge vopuwa madhora makumi manomwe nemashanu ekuAmerica vasingabatirwe mutero iri kunzi mari yeCovid allowance. Izvi zvaburitswa nebazi rezvemari kumashoko kuvatori venhau, asi hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vatenda padandemutande ravo reTwitter kuti ichokwadi kuti vashandi vehurumende vawedzerwa mari. Mari iyi ichapiwa vashandi kwemwedzi mitatu hurukuro dzekuti vawedzerwe mari dzichienderera mberi. Izvi zvinotevera kukwira kwemitengo kwezvinhu zvakanyanyisa. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat inoti inflation yakakwira nezvikamu zviviri kusvika pazvikamu mazana manomwe nemakumi masere nezvishanu nezviga makumi mashanu nezvishanu kubva muzana kana kuti 785.55%. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wesangano revashandi vehurumende reApex Council vaDavid Statsunga. Asi mutungamiriri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vaudza Studio 7 kuti mari yawedzerwa haikwani zvachose. Mashoko aya atsinirwa nemunyori mukuru werimwe sangano revadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere.
Isu panyaya masalari tagara tanga tiklie kuti masalaries edu tikumada ari ma United States dollars sekuwirirana kwatakaita nehurumende muna 2012 kuti mari yedu ye masalaries inenge iri ma United States dollars ende mari iyoyo yakachinjwa kuitwa kuma bond note ichinziri 1:1 saka isitiri kuti hatina mhosva yatakapara uye hapana chirangano chatakaputsa kudivi revashandi vakaputsa chirangano ichi ihurumende ende tiri kuti mari yedu ngaiwe iri zvayanga iri mari yanzi 50% increase yemasalari iyo isu sesangano rinomirira vararidzo kumaruwa takonsa kuti mamemba edu
saka vati kudi
awanika acha rejecta varamba kutambira danho iroro rekuti salary yanga ichinitwiswa ne 50% iri kuma RTGS tatisi kuda mari yedu iri zvayanga iri iri kuma United States dollars.
Kopa COVID alawedza muri kuti kudi
chino tambira hedu nyaya ye COVID-19 allowance nekuti nyaya yatanga takagara takataura asi tikutaura kuti nyaya dzema salaries dzataurwa kunzi panguva rika pachaiswa statement nehurumende kuti wa increase so and so figures but nyaya dzema salaries dzinogarirwa pasi vanhu vachitaurirana hadzingoimposwa haisi decision inongoitika na yango imposwa kuti haupa vamashandi mari yakati vashandi vanovamiriri wavo isiri vatungamiriri vashandi saka taifanenge tawirirana mune zvese tagara pasi tichionesana todii todii saka asi danho ratatora ndiroro rekuti taramba 50% increase COVID-19 tichaitora allowance iyoyo asi nyaya yemasalari iri kuenderera mberi uye isu ticharamba tichienderera mberi nekudimanda mari yedu iri zvayanga iri pachibvumirano chatanga takaita
asika vachere ingabve kupi mari mumadhora ekuamerica nekuti tiri kuona kuti hurumende yacho iri kutotatarika kutenga mishonga kana mafuta ekufambisa dzimotokari nezvakawanda wanda
hatingati hurumende iri kukundikana kuti iwane mari panguva yekunge tiri kuona umboo huri kuiswa mukamapepa nhau kupi kuti kune makambani ari kupiwa mari ekutenga mishonga mishonga isinga existi wachiinflata maplies mama wachiita mamillions nemamillions nekuti vanenge vaine maconnection avaine mugovernment tichiona vakuru magovernment officials vachifamba nemota dzinodhura dzimwe dzinotoitenge dzichafema asi ndopo patinozoona kuti no hurumende mari inayo asi chido chekupa washandi hapana.
Munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vachitaura vari parunare muHarare. Sachigaro veZimbabwe Nurses Association muzvare Stembinkosi Ngoni vanoti vana mukoti varatidzira nhasi pachipatara cheparirenyatwa mushure mekunge mari dzavanotambira dzaderedzwa vasina kusumwa. Muzvarengoni vanoti mutungamiri wesangano ravo vaenda kunosangana nesangano reHealth Services Board asi hapana zvakati tsvikiti zvabuda pamusangano uyu. Vanoti nhengo dzavo dzichasangana zvakare mangwana kuti dzizeye kuti dzotora danho ripi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reHealth Services Board sezvo nhare dzanga dzisiri kudairwa kumahofisi esangano iri. Gatinzwei hurukuro yaitwa naMavilas Muhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Ngoni.
Nhasi vanhu varatidzira mushure mekunge nezuro vanhu vakawana mari yavanga vasingafungira kuti ndo yavari kuwana. The figure we were expecting yakauya iri lace yakatokatwa without any explanations kuti zviri zviri kufamba sei kuti sei ndazowana mari shoma mwedzi unoyu ine time yandiri kutoti veduwe tiwedzerewo mari mari yatiri kuwana ishoma mari yatiri kuwana yabhitwa neinflation mari yatiri kuwana ibhondi haichashandi kwakuda US dollar nekuti munyika matiri izvozvi zvinhu zvizhinji mashops everywhere vanhu vakabvumidzwa kuti vashandise US dollar but inini semushandi wehurumende seahealth worker sanesi ndiri kushandisa bhondi so tatitori panguva yekuti tipeiwo US dollar yacho kuti tikwanise kurarama ndopatabva taona chibhondi racho rakaslashwa so that got people angry and people started demonstrating.
Mari yamuri kuwana pari zvino yamapiwa yemwedzi uno yakamira sei uyezve mari yamuri kutarisira imi savana mukoti yakamira sei kuti mukwanise kurarama zvakanaka?
Mari yatawana mwedzi unoyu is close to nothing. It's equivalent to around 50 US dollars. In a country yekuti US dollars yatova mari iri kushandiswa kwese. And there am I, Sanes, ndirikunzi ndakutambira $50. Saka mari iyoyo haina kana chainotibatsira kana chainokwanisira kutibatsira nacho. Taitokumbira hurumende kuti vatiwedzere mari iyoyo ya in US dollars iri close to 750 US dollars to 1000 US dollars a month. Tingakwanisawo kurarama kana zvakadaro. Asi $50 haina kana kwanisvitsa haina zvainotibatsira in a country kuti everywhere in the shops ndiyo mari iri kushandiswa kana usina US dollar uri kushandisa equivalent in bond of which is one and the same. Saka mari yatakawana izvozvo haikwani haina chainokwanisa kutibatsira nacho.
Makwanisa here kutaurirana nehurumende uyezve hurumende iri kuti chii pane zvinetswa zvenyu?
Zuva ranhasi vadongo vanova mutungamiriri wemukuru wezina, president wezina, vaenda pamwe chete nevamwe veHealth Apex kuHealth Service Board kuti vanoona vaya vakuru veko kuti vanzwe kuti vanoti chii, vanoexplaina kuti chii nekuda kwemari yauya iri slashed, iyo yagara iri shoma kudhara. Asi pavadzoka varatidza ivo kuti havana kuwana mhinduro inogutsa. Naizvozvo mangwana vanhu vachasangana zvakare kuti tione kuti todii munyika yakaoma zvinhu zvakaoma kudai.
Avo vanga vari sachigaro vesangano reZimbabwe Nurses Association muzvare Stemping Nkosi Ngoni vachitaura naMavelas Muhlanganya uye vari muHarare. Kanzuro yeguta reBulawayo inoti nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemvura yave kutsvaga dzimwe nzira dzekuedza kuderedza dambudziko iri. Izvi zvaburitswa pamusangano waitwa nhasi muguta iri. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Pfungwa dzekanzuru idzi dzabuda pamusangano waitwa pakati pevagari nekanzuru nhasi meya veguta vaSolomon Mguni vachiti hapafanirwe kuve nekupomhana uroyi nekuda kwedambudziko iri sezvo zvichizivikanwa kuti guta reBulawayo riri munzvimbo isinganyatsonaya mvura. VaMuguni vati humwe urongwa hwavainahwo ndehwekuchenesa mvura yemudhamu reKami kuitira kuti igokwanisa kushandiswa zvakare nevagari.
Tange tichitaura nevagari veBulawayo tinzwa kuti vari kurudi nenyaya yemvura yanetsa munyika ndombabu mamatano tingatora kunyanya chazanya ekami damu ratukutira chakazara kuti ringa ita here kuti mvura yacho irecycle ishandiswe zvakare.
Vamwe vagari vanoti havazi kufara nenyaya iyi vachiti vanotyira kuti vanogona kuwana urwere nekuda kwemvura iyi sezvo mudhamu iri muchirasirwa mvura ine tsvina. Asi kanzuri inoti pave nenzira dzechizvino zvino dzinogona kuti mvura yakadai ishandiswe nevanhu pasina tsaona yekurwara. Guta reBulawayo riri kupa vagari mvura kamwe chete pavhiki nekuda kwedambudziko remvura. Mune imwewo nyaya, veruzhinji muBulawayo vanoti bumbiro remitemo yenyika harifanirwe kushandurwa, mitemo yakawanda isati yavandudzwa kuti ienderane nebumbiro remitemo iri. Izvi zvabuda pamusangano wekunzwa mafungiro evanhu pamusoro pebhiri reConstitutional Amendment No. 2. Mumwe mugari muzvare Teresia Musako vati zviri kudakitwa nehurumende zvakangofanana nekuti munhu unodzora chipfeko chaunenge watenga asi usati wachipima. Vati hurumende inofanirwa kutanga yavandudza mitemo kuti ienderane nebumbiro remitemo yenyika sezvo bumbiro iri rakabva muvanhu.
Zvinotinetsa ndezvokuti constitution yakaitika vanhu vakaibvuma. It's not like it's constitution yakanongwa, but it's a people driven constitution yakaitwa nevanhu vemuZimbabwe. Saka zviripo hatisati tazvialaina, but now already we are amending. Saka ngazvitangwe timbo implementa first, then we can talk of amending.
Mumwe mugari vamutulisi Hanana vatsigirawo maonero aya vakati kuvandudza bumbiro remitemo yenyika kuri kuda kuitwa uku kunokanganisa kuvepo kweutongi hwejekerere nekuti kunopa masimba akawanda kumutungamiri wenyika.
When this constitution was brought, vanhu vakabvunzwa vakataura kuti vanoda constitution yakamira sei. So kuti vanhu vashomanana vakwanise futi kureversa maviews evanhu vese, we feel it's very wrong. Tikatarisa futi nyaya yedevolution, hatisati tava nedevolution bill iri implemented. The proper devolution to constitution haisati yatanga kushanda. So we feel kuti first ngatitange ta align a constitution tisati amend.
zvimwe zvirikunze zvinoda kuvandudzwa nebhiri iri inyaya yekuti mutungamiri wenyika asarudze ega vanhu vaviri vanoda kuti vazove vatevedzeri vake kana kuti running mate muchirungu. Bhiri iri rinoda kupawo masimba kumutungamiri wenyika kuti akwerete mari dare reparamende richibvisirwa masimba ekuti rikwanise kudzivirira izvi. Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu Vatemba Chivheya vati kuita izvi pamwe nekuti mutungamiri wenyika ave nemasimba ekusarudza majaji ega kunokanganisa nyaya yekuti majaji aya ashande asina divi raakarerekera.
Zvinonyanya kundibata muamendments ari kupropoziwa ndezvekuti parliament yotorekwa masimba ekuti iite machecks and balances pakukweretiwa kwedzimari nehurumende. Saka tiri kuti parliament ngairambe ine simba iroro kuitira kuti hurumende isakwerete mari dzatisingazivi kuti toshanda chii. Chechipiri ndechekuti kuapointiwa kwemajudges, tiri kuti isu majudges ngaapointiwe zviri pachena. Zvinoita kuti nesuwo semacitizens tione process yacho kuti yaitwa nemazvo here.
Muzvare Stabile Mlilo vati nyaya yekuti nguva yekuti chikamu chemadzimai anopinda mudare reparamende asina kusarudzwa iwedzerwe hainyatsogadzirisa kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi.
Kukurudzira kuti zvona dai pava negender equality even within my political parties vabvumira kuti vakadzi vaite chii 50-50 mukati memaningiri navo maconstituencies avo.
Musangano wanhasi wange uri mumwe wemisangano iri kuitwa munyika nekomiti yeparamende inoona nezvemitemo senzira yekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pekuvandudzwa kuri kuda kuitwa bumbiro remitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Nyika dzakawanda pasi rose idzo dzakambenge dzambovhara senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 dzakatanga kubvumidza kuvhurwa zvishoma kwemakambani akasiyana siyana paine kurudziro yekuti vashandi nevashandirwi vatevedzere mitemo yakatarwa inodzivirira kupararira kwechirwere ichi. Matanu aya akaonawo vana veZimbabwe vari munyika dzakasiyana siyana vachidzokerawo kumabasa kwavo vachiedzawo chose kuti vateedzere mitemo yehutano wakanaka mabasa mavanoshanda inosanganisira kupfeka nhumbi dzinodzivirira kutapuriranwa kwechirwere ichi, kugeza maoko nesipo uye kusiya mikaha pakati pavo. Vamwe vari kuunganidzira mari nezvekudya zvekubatsira zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutambura munguva ino yeCOVID-19 zvisati zvakwanisa kudzokera kumabasa. Izvi zviri kuitikawo muSouth Africa, umo vanhu vakabatana mukubatsira vari kushaya. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaFinals Chikunda avo vari kuPort Elizabeth kuSouth Africa vachitaura pamusoro pematano avari kutora mukuzvidzivirira kubva kuchirwere cheCOVID-19.
Mukoma indogara kuPort Elizabeth ndonzi Finals Chikunda. Panyaya yeCOVID ya kwatiri kunogwa so far tiri safe, tiri kuendawo kumabasa tichidzoka. Tisati tapindawo mumabasa tinotorwa temperature. Tichitenderera kuti mumabasa umo mune vanofamba vachitora kuti matemperature yedu each and every time nekutraya kusanitizer. So ndo zvatiri kungotorawo zvatinoita kumabasa futi tiaenda kukumba tisada kupinda mumba ndosanitizer maoko tongotraya kundiedze kugara tiri pautsanana. Tinenge tichifambawo takapfeka mamask tinosanitizer futi tiri kungotedzerawo sekuudzwa kwatinoitwa.
Vamwe vana veZimbabwe vari ikoko vasati vatangawo mabasa. Muri kuunzwa kuti vari kurarama sei?
Vana veZimbabwe vari kutambura vari uno kuSouth Africa vakawanda. Vakawanda because vakatanga lockdown, vazhinji vakarasikirwa nemabasa. Vamwe nanhasi vasati vadzokera kumabasa. Ende vamwe vengu vasiri prepared pane dambudziko rakauya iri. Kouya kune vengu vachangobvawo kuZimbabwe vekungovauyawo kuno kutsvaka mabasa. So tikatarisa vanhu ivavo vese vanhu vari kushupika vanhu ivavo. Vanhu vari kushupika, tototi vari kushupika kuno vakawanda.
Saka vari kuzorarama sei vari kushupika ivava? Pane masangano ari kuvabatsirawo here kana kuti vari kuwanawo rubatsiro kubva kuhurumende yeSouth Africa?
Hapana andandinanzwa richiita kaona rubatsiro kubva kugovernment yeSouth Africa. Asi rubatsiro runouya kujust une vanhu maindividual kana madona vanongobatsira panoshupika. Handina chandandinanzwa kuti zvauya through government. But rubatsiro rwatinowana through machurches nevamwe maorganization necommunity yemaZimbabweans ndo vandinoziva sova vanofamba vachibatsira vanhu. Tichitendawo zvekare kuno maZimbabweans ari kunoku, vanobatsirana, vanobatsirana. Vamwe vanenge vaomerwa, vanenge vashaya chikafu, vanotaurawo vachibatsirwa nevamwe vanhu. Kuno vamwe vanotobhadharwa marendi chaiwo. Saka ivo ndinotenda nevari kuno vane mweya wavainawo wakanaka kubatsirana.
Zvii zvamunoshuvirawo kuti dai zvaitika mushure meCOVID-19 kana lockdown yamuinayo?
Shuviro yangu mukoma, shuviro yangu inini ndeyekutodzokerawo kumusha kunyika yeZimbabwe. Bhozi vanotaura vanotaura achiti home is the best. Hongu ndiri pabasa ndiri kusenza ndinotambira mari. But hazvimbonaki nyangwe mari yacho yaunenge uchiwana hainaki. Bhozi unenge uchishuvirawo kuti dai ndichiitambira ndiri kumusha kwangu, ndichiitawo zvandinoitawo pamba pangu, ndichivakawo zvandinoitawo kusimudzira nyika yedu yeZimbabwe.
Nematambudziko atinonzwa ari kunze ari kumusha uku, kunonogarika here kumusha vachikunda?
Teerera vanhu vari kumusha kwedu kuZimbabwe, ndiri kuona sokunge kuri kutirwadzei. Chakanyaya kuipisa inyaya yenzara. Nzara ndo inenge iri kukwadza vanhu kumusha kwedu nyaya yeCovid. Bhozi kwagara kutori nenzara kudhara, saka hei kuoma.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaFinos Chikunda vari parunare kuPort Elizabeth, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Makadi zvenyu vateereri makona mana ese nyika kwamungadai muri, ndinoitwa wose kai makaya chifamba ndiri kuno kuJoburg, Kempton Park. Ndakatarisa nhau chirwere cheCOVID-19 yecoronavirus yatekeshera pasi rese kudai. Chirwere ichatowo chirwere, I think chekuti chichatongorarama tinacho. So please ngatingochengetedzei utano hwedu kubudikidza nokugeza maoko, kupfeka maface mask edu iwayo. Tisaiti kunge manecklace zvinono namwe munhu airembedza yamhuro munomeva kuita kunge necklace face mask iya isisina kukavha muromo uyauya nemhino zvatinofanira kunge tichiita. Nepatinobuda tichienda kumashops weever kwaunoenda uchidzoka ukumba usati wasangana nemhuri tongogezawo maoko. Chirwere ichi COVID-19 ichi yatikanganisa zvakawanda mabasa yedu, vamwe tiita mabasa emaoko muno. Tadzosirwa kumashure zvakanyanya zvekuti chero kuti tichengete mhuri muno zviri kurema, kuchengetewo vari kumusha zviri kutiremera pari zvino. Handisi kuda kunyepa, zviri kutiremei kuti tikwanisewo kuonawo vari kumba. Saka tirikungoti ei, dai Mwari vatirwira paCovid iyoiyi, pachirwere checoronavirus ichi, bhikosi chirwere ichi chadzoka chakuti hakuna kwekutizira kunyika dzese. Vakavharirwa vari kungave kuri kuno kuAfrica, wavharirwa uri kuno, uri kuEurope wavharirwa uri kuno, hakuna kwekuti unoti haregaindiende kwakati. Saka ngatingo chengetedzei utano hwedu vedwei pa kuchirwere chechi coronavirus.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Munau dzemitambo mutambi wenhabvu tinokadevere akapewa mukana wekukweshana nevarume vane mbiri munyaya dzenhabvu apo chikwata chake cheLyon chiri kudzoka munandare. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Utambi uyu aifanira kutanga kutambira Lyon mwaka unouya, asi kukasandurwa kwenguva yekutenga nekunyoreswa kwevatambi nemhaka yecoronavirus kwamupa mukana wakakosha uyu. VeFIFA vapa zvikwata zvese mukana wekutenga nekunyoresa vatambi vatsva nguva ino mushure mekumbomiswa kwemitambo pasi rese. Vachigamuchira kadewere kuLyon kubva kuli Have, mukuru wechikwata ichi vaJean Michel Aulas vakati kadewere anokodzera kutambira Lyon mumitambo yasara yemwaka uno yeFrench League Cup neUEFA Champions League. VeFrench Football League havasati vazivisa kuti finali yeFrench League Cup iutambwa rini, asi veUEFA vari kutsangana nechitatu kukurukura kuti mitambo yeChampions League neyeEuropa Champions League ichafambiswa sei. Asi mteveri wemutambo wenhabvu vaMalvin Makunike vanoti kadewere anosvika pana Neymar kana akave nechinangwa chimwe chete.
Uyo uyo anogona bhora ende akaramba nechinangwa kake akaisa effort anogona kusvika. Ana Neymar vayaka tinokadewere kumberi anogona kufurira.
Pari zvino kadewere ari mukamba neLyon kugadzirira mitambo iri kutevera iyi. Totarisa mutambo wecricket. Vanotungamira mutambo uyu veIndia veBCCI vazivisa kuti chikwata cheIndia hachichakwanisa kushanya kuZimbabwe musi wa22 nyamavhuvhu sezvavaive vakavimbisa. VBCCI vanoti vanga vachitarisira kuti munyamo mvuvhu chirwere cheCOVID-19 chinenge chadzika, asi hazvisi kuratidza saizvozvo. India yamisa zvekare mutambo wayo neSri Lanka uyo ungafarira kutanga musi wa22 chikunguru. Asi mutauriri weZimbabwe Cricket vaDarlington Majonga vanoti hurumende yemuno ikabvuma vari kutarisira kuti mutambo wavo neAfghanistan muHarare Sports Club muna chikunguru uchaenderera mberi. Muteveri wemutambo uyu vaShingirai Miti vanoZimbabwe inofarira kumisa kurohwa kwairungoitwa nekukunda Afghanistan.
Ziwa atirambu kuti mutambo wevanhu vanodliwa ike zvinezvi tikatarisa pama rankings edu takabuda mutop 10 tava vanhu vaakumasure sure zvikuru.
Vatambi makumi matatu nevatatu vari mukamba mushure mekuongororwa utachiona wecoronavirus mukupera kwesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nezvaro reZimbabwe zviri kunze kwenyika munyaya yekurwisa chirwere checoronavirus. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete, kana kuti 391. Vamwe vashandi vehurumende vanoti havasi kufara nemari dzawedzerwa nhasi nehurumende. Vanamukoti vanoratidzira vachiti havasi kufara nenyaya yekubvisirwa dzimwe mari dzavanga vachitambira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. anokonika nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA ndebe.